vasa vari kuita kuzama zvavokuda kunyengedzana vachireverana nhema kuti iko vari pasistema sanction but chavanonyanya kuwirirana nacho chavanonyanya kuwirirana pakati pavo inyaya yokuti mudzinyika dzavo hamuna utongi hwegutsa ruzhinji mudzinyika dzavo totarisa hurumende yezimbabwe nehurumende yebelarusi vanhu vanodzikamwa nekutonga nedemo saka zvakadaro ndo panobva ushamwari hwavo saka ushamwari hwavo ihwoyoyo muchaona kuti hauna chaunobudisa kumakore ose akawanda takangonzwa vachitaura ivo vachiti mamega deals iko zvino takanzwa kuti belarusi yakaunza matractor asi takanzwazve kuti matractor iwayo ari kupiwa vakuru vakuru chete vekubato rezanupf saka uchaona kuti kakuwirirana kavo kanongova netsanangu dzedu dzokuti aiwa hatidi vanhu vekumadokero asi chaizvo chaizvo nyaya iripo ndeyekuti kune uori uye kune kutonga nedemo kudzinyika dzavo
asika vezimbabwe vari kuti ivo chavasiri kunyanyoda inyaya yekuti vaudzwe kuti unofanira kushanda nenyika ipi neipi vachiti vanoda kudyidzana nemunhu wose
asika vamunangagwa pavakapinda muhurumende muna 2018 ndivo vakataura vakati aiwaka isu hatidi kuva muvengi kuna ani nani tinoda kuvashamwari naani nani unoda kuvashamwari nesu uyezve ndiyo vakati ivo toda kuita iyo yavanoti muchirungu international engagement and re-engagement zvino mungaita re-engagement here nevanhu vamakanga musina kumboita engage navo totaura nenyaya yevanhu vekumadokero vanhu vekumadokero pavanenge vachivabvunza kuti nenyaya yetsika yavo yekutonga nedemo ndo zvisingadika zanupf but haitsika dzekumadokero dzega dzinodaro uchaona kuti even vana vezimbabwe nemapoka mapressure groups ari muzimbabwe vanogara vachitaura nenyaya iyoyo yekuti hurumende yedu muri kutitonga nedemo onyika yeogutsa ruzhinji ivo ndo zvavasingadi kunzwa izvozvo saka nyaya yekuwirirana nenyika dzakaita sana belarusi narussia inyaya yekuda chete kunyengedzera vanhu kuvhara vanhu kumeso kuti tine dzimwe shamwari asi ukataura ukatarisa ushamwari hwachona iwo hauna chahunotipa
ko tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino russia ichiti iroda kuendesa zvombo zvenuclear iko kubelarusi ikokoko ichinetsanawo nenyika dzekumawirira ukama hwakadai wezimbabwe nebelarusi hunozoisiya yave papi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose
tinoziva kuti russia chainoda zviwanikwa zviri muzimbabwe zvimwe zvachona zvinosanganisira maminerals achangobuda anogadzira kaizvozvo zvombo akaita sana uranium akaita sana lithium arimo muzimbabwe imomo saka uchaona kutoti pari kuita zimbabwe iri kutambira kwakaipa kunonyudza nekuti iri kuzondosvika manje pakuti ichazondotosorana neavo vasiri kuwirianawo nerussia nekuti inenge yasaro dzakadii rekuti isapote tinozviziva isusu kuti hondo iri kurwiwa ukraine inosanganisira russia inotopinza nyika dzekumadokero saka zimbabwe iri kutoratidza sekuti iri kunyanya kuda kusodererawo ikoko ichisarudza rekuda narussia nerekuda nabelarusi asi muchaona kuti nyika dzakangwara dzakaita sana south africa dzakati aiwa isu tiri pakati napakati chatinongoda chete ndechekuti pave nefairness pakati penyika.